Mumwe chiremba anoshanda nesangano rinorwira kodzero yeutano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti zvirwere zvisingatapuriranwi zvinotora nguva zviri mumuviri memunhu.
Non-communicable diseases zvirwere zvisingatapurire kubva kune mumwe munhu zvichienda kune mumwe munhu. Zvirwere izvi zvinodaidzwa zvakare kunzi chronic diseases, nekuti zvinogara nguva refu zviri mumuviri memunhu. Non-communicable diseases anosanganisira chirwere chediabetes kana kuti sugar, zvirwere zvemoyo kana kuti tsinga dzinofambisa ropa anonziwo cardiovascular diseases, chirwere checancer, zvirwere zvemabhonzo zvinosanganisira arthritis, zvirwere zvepfungwa uye kukuvara kunobva mutsaona dzemigwagwa.
Vamatara vanoti kunyange hazvo kare kwaifungidzirwa kuti dambudziko rezvirwere izvi nderekunyika dzakabudirira, pari zvino zvirwere izvi zviri kukurawo munyika dziri kubudirira. Vanoti veruzhinji vanofanirwa kuchengetedza utano hwavo kuti vadzivirire zvirwere zvisingatapuriranwe.
Kare kare zvirwere izvi zvaifungidzirwa kuti zvakanyanyowandira kunyika dzakabudirira kare chete, asi sangano reWorld Health Organization riri kuti zvirwere izvi zvawandawo zvakare munyika dziri kubudirira dzakaita seZimbabwe. Uye pakasatorwa matanho ekudzivirira zvirwere izvi, sangano iri rinoti by 2030 zvirwere zvenoncommunicable diseases zvichange zvakuuraya vanhu kunyika dziri kubudirira kudarika HIV, TB, malaria zvakabatanidzwa. Kuderedza mukana yekubata zvirwere izvi, veruzhinji vanokurudzirwa kuti vaite maexercise ziri regular, vamire kupisa fodya, vasanwe doro zvakadarika mwero, vadzivirire tsaona mumugwagwa nekusatyaira motikari kana vanhu vanonwa doro, uye vadyewo chikafu chinovaka muviri chisina mafuta akawanda, chisina munyu wakawanda, vadyewo michero nemiriwo zvakawanda. Veruzhinji vanokurudzirwa zvakare kuti vaende kumakliniki nemuzvipatara zviri pedyo nevo navo kuti vanoitwa mascreening test.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende yezveutano, amai Basilia Majaya, vanoti dambudziko remaNCDs rakakura zvakanyanya munyika. Amai Majaya vanoti nekuda kwekuondomoka kweupfumi, veruzhinji havasi kukwanisa kuzvirapisa, nekudaro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho ekubatsira vanobatwa nezvirwere izvi.
Zvirwere izvi zvizvi kuenda muzvipatara zviri kunoda mari yakawanda, veruzhinji havasi kuzvikwanisa. Zvirwere zviri kukwanisa kurapwa vanhu vane mari, saka dambudziko rezvirwere izvi zvinotoda kuti hurumende ipindire kuti vanhu vakwanise kurarama. Nekuti chero mwana ari kuzvarwa nhasi chai anogona kuzvarwa aine shuga, anogona kunzi ane kenza, anogona kunzi ane BP, asi makarekare zvakanga zvisiko. Saka zvirwere zvavako mazuva ano maringe nezvikafu zvekudyiwa nevanhu, saka hurumende ndeingakwanisa kutibatira padambudziko iri.
Amai Majaya vanotiwo hurumende iri kutadza kusunga kuti dzisimbe mukuedza kugadzirisa dambudziko remaNCDs.
Zviri kuitwa nehurumende pazvino hapana chati chaoneka chinobatika, nekuti ukatarisa zvipatara zvinonzi zvinonoskriniwa kenza zvachona ma11 apo nepapo. Saka hazvisi kukwanisa kubatsira vanhu vakawanda vari mumaruwa. Unoona zvipatara izvi zviri mumadhorobha, saka hazvisi kubatsira veruzhinji. Saka dai zvakwanisika, hurumende yakwanisa kuti mumarural clinics makwaniswa kuita munoongororwa zvirwere zvegomarara zvinova zvekenza izvi zvichiitiwa imomo mascreening achona zvichiitirwa pawadhi pakupedzisira pasipasi yekumaruwa zvingatibatsire.
Asi Dr. Matara vanoti kune zvimwe zvirwere zvakadai segomarara remuromo wechibereko negomarara reprostate, uko hurumende iri kudzidzisa veruzhinji pamwe nekugonisa makirinika kuti aongorore zvirwere izvi. Vachitaura pamusangano wakaitwa kuUruguay, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati Zimbabwe ine gwara rainotevedzera pazvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable disease policy. VaMugabe vakatiwo pane hurongwa hwokuumba komiti inosanganisira mapazi ehurumende akasiyana-siyana kuitira kuti ashande pamwe chete mukurisa zvirwere zvemaNCDs. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe zvizhinji nezvezvirongwa zvehurumende izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.